Nakamuri Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 21, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anofa nechirwere cheCOVID-19 kuMatabeleland South.
Vanofanira kuisa chinhu chinonzi indictment, chinoratidza kuti pane umbowo husingakwanise kukundwa kana pasina apindura kumhosva dzavakatarisana nadzo.
Nyanzvi nyaya dzezvemitemo dzinoti zvichanetsa kuti Zimbabwe ikwanise kudzosa kumusha vaive makurukota ehurumende vaSevia Kasukuwere, vaJonathan Moyo navaWalter Muzembi.
Vakomana vacho vaipisa zvokuti zvinhu zvese kana huku dzimwe dzakatsva mudanga nehanga. Kwauya vanhu vemukombo nekwachiyango ndo vatikaona nemarimwe zuro takaona moto yemapurisa, takatoaona mapurisa.
Vanhu vopisirwa dzimba papurazi ravaPhilip Chiyangwa pedyo nechinoi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvobatsira nekupa mazano kune vamwe vanoda kuforera magwaro ekugara nekushanda muAmerica pasi pechirongwa cheDiversity Visa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakawedzera nezuro kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevatatu kana kuti 233 mushure mekunge mumwe munhu afa nechirwere ichi kuMatabeleland South. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava makumi maviri vakachitapurirwa munyika, vamwe vasere vakachitapurirwa kuSouth Africa. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvisere nezana nemakumi masere nevanomwe kana kuti 8187. Vapora vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 7692, zvichitevera kupora kwevamwe vanhu vapfumbamwe nezuro. Vanhu vachiri kurwara mazana maviri nemakumi mana nemana kana kuti 244. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi mana nemazana maviri nemakumi maviri kana kuti 40,222. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemana kana kuti 1,664,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 1,372,000. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mana nezviuru mazana mana nemasere kana kuti 40.8 million. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe kana kuti 221,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana zvine makumi maviri nematanhatu kana kuti 1,126,000. Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 27.9 million. Nyanzvi munyadzi zvemitemo pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti zvingave nyore kuti ngamera ipinde muburi retsono pane kuti Zimbabwe ikwanise kudzora vaive makurukota ehurumende vanoti vaSevia Kasukwere, vaJonathan Moyo navaWalter Muzembi avo vanonzi vakapotera kuSouth Africa nekuKenya. Hurumende iri kuvapomera mhosva dzekuita zveuori asi ivo vanoti izvi ndezvematongerwo enyika. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kuburikidza nebazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority yakakumbira hurumende yeSouth Africa kuti idzose kumusha vaimbove makurukota ehurumende vakapotera munyika iyi vachipomerwa mhosva dzeuori. Asi vari muupoteri ava vanoti nyaya yavari kudirwa kuZimbabwe yakanangana nezvematongerwo enyika. Zimbabwe neSouth Africa hadzina chibvumirano chinodzisungira pana vasungwa vanenge vachipomerwa mhosva dzakadai kana kuti extradition treaty. Asi hofisi yevachuchisi inoti iri kushandisa chimwe chikumbiro chinonzi extradition designated countries order of 1990 chakaitwa pasi peUnited Nations kuti varume ava vadzoke kuzotongwa. Asi mukuru weimwe kambani yemagweta muJohannesburg yeMachingura Attorneys vaCrispin Machingura vanoti Zimbabwe neSouth Africa hadzidyi zani munyaya dzezvemitemo yekudzoserana vanenge vapotera vachitiza mhosva zvikuru zvematongerwo enyika. Naizvozvo havaoni nyika yeZimbabwe ichibudirira pachirongwa ichi.
Makore andashanda muSouth Africa zvese nekuZimbabwe anondiratidza kuti kuwirirana kuri pakati peZimbabwe neSouth Africa munyaya dzemutemo nenyaya dzevanhu vanenge vakatiza mhosva kunyika mbiri idzi, nyika idzi hadzinzwanane zvachose. Mazuva mazhinji uchingofamba zvako muJohannesburg unosangana nevanhu vakawanda vanenge vakatiza mhosva kuZimbabwe. Vanotoona South Africa senyika yavanokwanisa kuuya kuzogara vasina anovanetsa.
VaMachingura vati nyika yeZimbabwe inokwanisa kutora matano ichitevedza zvinodiwa nematare, asi matano aya anofanira kugutsa mutongi wemhosva kuti dare rigokwanisa kutambira chikumbiro chayo.
Matarisirwo anoitwa nemutemo ndeyekuti vari kuZimbabwe vanofanirwa kuisa application before dare redzimhosva rinonzi High Court muno muSouth Africa, vachiratidza kuti in terms yerimwe gwaro rinonzi iro extradition act iri muno muSouth Africa kuZimbabwe iriko zvakare, vanofanirwa kuisa chinhu chinonzi indictment chinoratidza kuti pane humbowo husingakwanise kukundwa kana pasina apindura kumhosva dzavakatarisana nadzo.
Vaenderera mberi vachiti semaziro avo nyika yeSouth Africa inozikanwa zvikuru munyaya dzezvemitemo, naizvozvo havaoni ichiramba kutambira chikumbiro chevarume ava kuti varambe vari munyika iyi.
Ava vaviri ava munozviziva kuti chakaita kuti vauye muSouth Africa vari kuti havakwanise kuwana iye yatinoti pachirungu fair trial muZimbabwe. Ichokwadi ichocho ini ndine ndinobvuma kudaro kuti havakwanisi kuona fair trial, vatongosvika vachavharirwa kwechinguva chakati rebei. Saka South Africa nemazirwa ainoitwa nenyaya yekuremekedza mahuman rights ndinotarisira kuti iprotect ivabvumire kugara muno vasina kushungurudzwa kwaanoitwa.
VaMachingura vatiwo vaMuzembe navakasukuvere havamanikidzwe kudzokera kuZimbabwe sezvo vachikwanisa kunotsvagawo upoteri kudzimwe nyika kana kupikisa nyaya iyi matare epamusoro.
Saka kuenda kwavo kunogona kutora nguva yakareba nokuti judgment yacho inobuda kuHigh Court, vanobvumizwa kuita appeal pamberi pemajaji anokwana matatu, vozoita mashanu, vozoenda kuSupreme Court of Appeal kusvika vasvika kuConstitutional Court. Saka naizvi zvinogona kutora nguva yakareba chaizvo, ingatokwana kana kuma 5 years tichiti mapepa aya aiswa nhasi ekuti vadzokere kuZimbabwe. Asi handione izvozvo zvichiitika nokuti hurumende yeZimbabwe zvayo mari haina, ine zvimwe zvakawanda zvainga kwanisa kushandisa. kubudisa maridzo.
Chipanga mazano musangano re political economy South Africa kana kuti pesa Dr. Gideon Chitanga vanoti nyaya dziri kupomerwa vaviri ava dzine chekuita nematongerwe enyika.
Tinoona sekuti kutungamirwa zano yavamunangagwa huri kungotamba politics chete apa. I message yavari kutumira kana kuedza kuratidza kuna vakasukuwere navamuzembi kuti tiri kukuona yamusikure nesu kwamuri ikoko togona kusvikirai. Pamutemo chaipo chaipo vaviri ava hongu vanogona kunge vaine nyaya dziri kumatare asi havana kutizano kuti magweta avo ndofunga kana ndichiri kurangarira vachiri kupota vachiinda vachiedza kuti nyaya idzi dzigadziriswe pamutemo.
Mutauriri webazi remusouth africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vati havana chavanoziva nenyaya iyi uyewo studio 7 inofanira kubvunza hurumende yezimbabwe. Mumiririri wezimbabwe musouth africa vadavid hamadziripi vatenda kuti zimbabwe haina chibvumirano nesouth africa asi vakati nyika idzi dzine hukama hwakasimba.
Zimbabwe neSouth Africa vane chibvumirano chinonzi mutual legal assistance. Nechibvumirano ichochi Zimbabwe inogona kukumbira South Africa kuti ibatsire kutsvaga umbo pamusoro pemunhu anenge akapara mhosva kuZimbabwe kana kuti South Africa ibatsire Zimbabwe kubata munhu anenge akapara mhosva kuZimbabwe. VeZimbabwe vanofanira kupa nyaya yose uye zvese zvavanenge vachipomera munhu iyewa vanenge vachitsvaga. Vanotuma mapepa vachitaura zvese pamusoro pemhosva inenge yakaparwa nemunhu iyeye. South Africa inozoitawo matanho aya kuti itsvage umboi hoyo igozobatsira kudzorera nokubatsira kubatwa kwemunhu iyeye.
Hatina kubata vakasukuwere sezvo mbozhanhare yavo yange isiri kudayirwa asi tabata vamuzembi avo vati vari kushamisika kuti Zimbabwe iri kuda kuti vadzoke kumusha iyo iri kuramba kudzorera vaimbove. Mutungamiriri wenyika yeEthiopia vaMangisto Haile Mariam avo vakaponda zviuru nezviuru zvevanhu kunyika kwavo.
Zvino ndokubvunza futi wemukoma wangu kuti ko uyu Mengistu uyu waunochengeta since 1991 iye zvino uri wega uri president 3 years unaye ikoko unozviziva kuti wakasiya auraya vanhu panguva yehereditera. Ethiopia yakamutonga 2007-2008 asipo. Handiti vanochemera munhu wavo ko madi kutanga madzosa Mengistu usati wasvika kwatiri isusu vana veZimbabwe.
VaMuzembi vaenderera mberi vachiti ivo vamunangagwa vakambotizira kunyika yeSouth Africa asi hapana akadzoswe kumusha.
Kana munhu apotera usamudenhadenha usamugofagofa. Tiri mumapako takawanda mumapako eAdlam takapotera tichimbofema nokutiza kutidzingirira kwaakaita munhu uyu nepfuti majere yaanga atirongera nemitongo yaanga atirongera noumbowo hwaanga achiita kuruka manyepo. Tinomuziva hatisi vana vadiki takasevenza naye makore makumi namashanu ndinaye mukabhineti. Ndomuziva zvikuru noutsinye hwake hwese hwanoudzamu hwawo. Saka ndinomubvunza iye mukoma wangu murambo uyu nokuti mukoma wangu tirivaira shumba tese kwaivepo wakatizira kusouth africa for 2 weeks wakagofewagofewa nani?
Panyaya yavamangisho vahama dziripi vanoti havana ruzivo rwakazara rwekuti pane chibvumirano here pakati penyika mbiri idzi. Vati havakwanisiwo zvakare kutaura nezvenyaya dzakatarisana navakasukuwere navamuzembi.
Pari zvino handina mashoko aningataure pamusoro pezvamabvunza nenyaya yavakasukuwere kana yava muzembi.
Zimbabwe yakamboedza kudzora varume ava munyika kuburikidza nesangano remapurisa epasi rose reInternational Criminal Police Organization kana kuti Interpol asi mukuru wemapurisa vanoti sangano iri rakatsika madziro. Vamwe veavo vakambotizira munyika yeSouth Africa vanosanganisirawo neva James Makamba vamutumwe mawere asi pavanhu ava hapana kana mumwe chete zvake akadzorwa kumusha nehurumende yeSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Mujoma.
Vaimbova nhengo yeZANU PF Youth League uye vachiona nezvekufambiswa kwemabasa vaGodfrey Tsenengamu vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro nhasi. VaTsenengamu avo vanga vave nemazuva gumi vari mutirongo vanzi vabhadhare madhora zviuru gumi kana kuti 10,000 Zimbabwe dollars. Mutongi wedare repamusoro va Davison Moses Foroma vashora Major Street vangoni Nduna au vakanyima vatsenenga mumukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti pane vanhu vaivatevera nekudaro zvaive nani kuti vagare mujeri. Vaforoma vati hapana umbowo hwekuti pane vaisazivikanwa vaitevera vatsenengamu sezvakataurwa nevachuchisi kudare zvakazopa kuti vagariswe mutirongo. Vatsenengamu vari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru asi vari kuramba mhosva iyi. Vanhu vanosvika mazana maviri vakapisirwa dzimba dzavo nezvikonzi zvedare mapurisa akatarisa papurazi ramuzvina bhizimusi uye vari nhengo yezadupf vaphilip chiyangwa resinoya citrus farm pedyo nechinhoi nemusi wemuvhuro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakapisirwa dzimba vanoti havana kwekuenda ndivapatrick mafusire ava vanotendavo kuti havana gwaro rekuti vagare papurazi iri ravanoti nderekanzuro yechinhoi kwete ravachiyangwa. Musi wechishanu dare rakapa mutongo wekuti purazi iri nderavachiyangwa. Vamafusire vanoti sezvo dare rakapa mutongo nechishanu vangadai vapuhwa mazuva ekuti vabve kwete kuitwa zvekupisirwa zvinhu zvavo.
Taiendesana kumakotsi zvataiendesana kumakotsi taitarisira kuti ivo vakati madyiwa kukoti. Zvino zvavati tadyiwa kukoti taitarisira kuti tichapiwa manotice of eviction. Manotice of eviction iwayo hatina kuaona, saka zvaakutotinetsa kuti iye munhu ari kutidzingawo. Tine mapepa atinawo eprogramation ya president aitaura kuti prazi rino rave under municipality, saka taitarisira kuti municipality ndeyaizouya kuzotidzinga. Zvinoapa taakudzingwa nemunhu asiri muridzi weprazi, ipapo paakutotinetsa, hatichaziva kuti zviri kufamba sei.
Vachiyanga vakakwidza nyaya iyi kumatare vachiti vanhu ava vairambira papurazi ravo. Mumwe akapisirwa midziyo nehuku dzake ndiamai Juliet Nyakudya vanoti chakavashamisa ndechekuti vanhu vakapisa zvinhu zvavo vashandi vavachiyangwa kunyange mapurisa aivepo.
Saka takazongoona nezuro vauya havakomana vacho vaipisa zvokuti zvinhu zvese hakana huku dzimwe dzakatsva mudanga nehanga. Kwauya vanhu vemukomboni kwachiyangu ndo vatikaona nemarimwe zuro takaona moto yemapurisa. Takatoaona mapurisa asi mapurisa panapa kuti nditi akasvika hana kusvika pane pambe nemumwe ainzi musoja here anga akapfeka chishoti chechisoja aine pistoni ndiye akasvikapo zvikanzi ya tirau kupisirai nokuti mukarega kupisirwa munofungidzwa kuti munorema sterei.
Mukuru webazi rezveminda mudunhu remashonaland west amai Joyce Sifile vanoti kunyange paine gwaro remutungamiri wenyika remuna 2005 rekupapurazi iri kukanzuru vanoti vanoshamisikawo kuti hapana kuzoitwa mamwe mapepa ekuti rive ravo zviri pamutemo. Patabvunza mapurisa kuti vanhu vari kubviswa papurazi iri vari kuiswa kupi, mutauriri wemapurisa Vaponyati vanoti ivo vari kubatsira chikonzi kubvisa vanhu asi kuti vari kuiswa kupi hapana chavanoziva.
The High Court has issued an eviction order which is currently being effected by the Deputy Sheriff.
Dare High Court rakatura mutongo wekuti vanhu ava vabviswe. Chikonzi chedare chakakumbira vapurisa kuti chibatsirwe kunobvisa vanhu sezvakataurwa nedare. Nokudaro mapurisa ari kungobatsira sezvinotaura mutemo. Asi zvakawanda panyaya iyi mungatonzwa kubva kuchikonzi chedare ndicho chinorizwa nenyaya yacho.
Nyaya yekuti purazi recitrus nderani yava nenguva ichinetsa mumatare edzimhosva. Vachiyangwa vanoti vakapuhwa purazi iri zviri pamutemo muna 2002 vachiti vanoda kuvaka dzimba. Asi kusvika pari zvino havasati vapiwa tsamba idzi zvakapa kuti vaendese makurukota ezvematunhu nekurima uye kanzuro yechinhoi kumatare vachiti vari kunonoka kuvapa matsamba ekutanga basa ravakanyorera kuti vapiwe muna 2016. Purazi iri rakakura mahekita zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 3447 hectares. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavuna wedunhu reLagos muNigeria vaBabajide Sanwo-Olu vanoti pane munhu afa mushure mekupfurwa nemauto aiedza kudzinga vanhu vairatidzira nezuro manheru. Vachiti havasi kufara nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa echikwata cheSpecial Anti-Robbery Squad. Gavina ava vati vachiri kuferefeta kuti munhu uyu ainge achiratidzira here kana kuti kwete. Vanhu makumi matatu vanonzi vakakuvara mushure mekupfuurwa. Mutauriri wedare reparamende reCongress remuAmerica amai Nancy Pelosi nebato remaDemocrats vanoti vane chivimbo chekuti vachaita chibvumirano nemutungamiri wenyika vari vebato remaRepublicans vaDonald Trump kubatsira vanhu nemakambani emuAmerica awirwa nematambudziko akonzerwa nechirwere checoronavirus. Amai Pelosi vanoti hurukuro dzavo negurukota rezvemari vaStephen Mnuchin dziri kufambira mberi zvakanaka. Pope Francis vari kushorwa zvakanyanya nevamwe vanhu nenyaya yavo yekusapfeka chekudzivirira muromo nemhuno kana kuti face mask vachishumira nevamwe kumuzinda wavo weVatican kuItaly. Nyangwe hazvo nezuro vakamboshumira vaine mask iyi, nasi vanga vasina kuipfeka zvakare. Muzinda weVatican unosungira munhu wose kuti azvidzivirire senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi muzinda uyo hausi kupindura kuti sei Pope vasiri kutevedzera chisungo ichi. Pamuzinda weVatican pane vanhu makumi maviri nevanomwe vabatwa nechirwere ichi, uye Pope vari pazera revanhu vanonzi vanokwanisa kufa vakabatwa nechirwere ichi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zviri pasi pesangano reZimbabwe USA Diaspora Community zviri kubatsira nekupa mazano kune vamwe vanoda kuzama mhanza yavo muchirongwa chinopa magwaro ekugara nekushanda muAmerica cheDiversity Visa chegore ra2022. Chirongwa ichi, icho chinoitwa senjuga, chinoitwa gore roga roga, uye gore rino chakatovhurwa musi wa7 Gumiguru chichivharwa musi wa10 Mbudzi. Mumwe wevari kubatsira ndimuzvare Tonderai Karimazondo avari mudunhu reTexas muno muAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Karimazondo.
Kuburikidza nekubatsira hama dzedu neshamwari dzedu dziri kunze kwenyika nedziri kumusha kuZimbabwe, takaona kuti vanhu vazhinji vanoda kuti vaite maapplication avo, asi mibvunzo yavanenge vainayo hapana anokwanisa kunge achivabatsira kuipindura. Saka zvaita kuti vanhu vabva vangoshaya hanya yekuti vaite ndaa mibvunzo inenge isina anopindura. Saka ndozvakaita kuti titange chirongwa ichi.
Chirongwa icho chiri kutambirwa sei neveruzhinji vamuri kuedza kubatsira ivavo?
Patakatanga chirongwa ichi mugore ra2017, takatanga nebato rimwe chete paWhatsApp. Mukufamba kwemakore kusvika pari zvino muna 2020, tave nemapoka anokwana iwo 12. Tinobatsira vanhu vanopfuura zviuru zviri kana zvitatu pagore. Patakatangisisa ndingati takabatsira vanhu vanopfuura mazana matatu. Kukura kwehuwandu hwevanhu kuri kuratidza kuti vanhu vari kufara uye vari kugutsikana nerubatsiro rwavari kuwana. Uyezve vamwe vanonyora kana vachinge vaita maapplication avo vachipa kutenda kana vane anenge avabatsira votaura nezita kuti ningi waita basa wandibatsira, voenda vonodzo vamwe vachifambisa shoko vanhu vachiwanda.
Vanoda kubatsirwa neboka renyuri vanenge vachitariswa kubhadhara mari here kwamuri?
Boka ratinaro rine vanhu vakazvipira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe pasina mubhadharo. Hatibvunzi mari, hatidi mari. Kana iyo hurumende yeAmerica chaiyo haina mari yainobvunza munhu paunoisa application. Mari inobviswa nemunhu ndeyekutora pikicha oro mufananidzo wepasipoti waunoisa paapplication yako. Ndizvozvo chete. Chandinoda kungwadza vanhu ndechekuti ukange waona wapinda pawebsite yekuti uchiita application, vanokubvunza bank information, card number, kana kuti tipe money order. Ibva waziya kuti wapinda pafake oro scam website. Ibva wangovhara woenda unotsvaga rubatsiro kumagrupu atinawo akati wandei.
Zvii zvinofanira kunge zviine munhu anoda kupinda muchirongwa ichochi chediversity visa kana chekuapplyira kana kunyorera gwaro rekuti munhu anga achibvumidzwa kugara muAmerica?
Hurumende yeAmerica ine zvainotarisira kuti avo vada kupindawo muchirongwa chediversity visa vange vainazvo kuti vakwanise kupinda muchirongwa ichi. Zvimwe zvinosanganisira 5 ma-all levels anosanganisira chirungu. Kune mamwe mabasa avanoti anokwanisa futi kuti munhu akwanise kushandisa sequalification. Kunodiwa mufananidzo wepassport paunoisa application yako. Uyezve kana uri iwe uri kuisa application unofanira kunge uine passport isina kuexpire. Panodiwa mufananidzo kana uine mudzimai kana murume wako waurida kuisa paapplication ipapo. Nevana kana mine vana venyu vamuri kuisa paapplication vanodiwa nemufananidzo yavo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, muzvari Tondirai Karimazondo, vachitaura vari parunare kuTexas, muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muUganda.
Gore rega rega vana vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 muAfrica vanobatwa nechirwere chejeko chinokonzerwa nekusagadzikana zvakanaka muropa kana kuti chesiku cell. Chirwere ichi kazhinji munhu anozvarwa nacho kana chambobata mumwe wevabereki vake. Mumwe chiremba uye vari mukuru mubazi rezveutano muAmerica kana kuti Assistant Secretary for Health at US Department of Health and Human Services Admiral Brett Girori vanoti chirwere ichi chinokonzera kuvhiringika kwenhengo dzemuviri chikasarapwa nekukurumidza, uye chinokonzera kuti munhu anzwe kurwadziwa kwakanyanya. Vana vanononoka kuwana rubatsiro vanogona kufa nechirwere ichi. Munyika dzine urombo vana vanosvika zvikamu makumi masere kubva muzana vanofa nechirwere ichi vasati vasvika pamakore mashanu. Nekudawo kwekuti muAmerica chirwere chesiku cell ichi chinobatawo vatema vemunyika iyi vakawanda kana kuti maAfrican American, Admiral Girori vanoti America iri kutungamira kuti vanhu vazive nezvechirwere ichi. Vanoti America iri kushanda nenyika dzakaita seUganda iyo ichangoburitsa urongwa hwayo hwekuedza kurwisa chirwere ichi zvinova zviri kupembedzwa neAmerica. Admiral Girori vanoti chirongwa ichi chakaitwa neUganda kubatsira vanhu vemunyika iyi. Vaenderera mberi vachiti Uganda yakaita ongororo yekuona kuti ndedzipi nzvimbo dzinowanzowirwa nedambudziko rechirwere ichi. Zvakanyanya ndokutsvaga nzira dzekutanga kubatsira vari munharaunda idzodzo. VaGirori vanoti Uganda yakatendera kuti urongwa hwayo uhushandiswe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzine dambudziko rechirwere ichi. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica, uye maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7 ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19 uye zviri kuedza kuda kuitwa neZimbabwe kudzora munyika vaive makurukota ehurumende vave muupoteri vaJonathan Moyo, vaSevia Kasukwere navaWalter Muzembi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono.